Manera na kamuri ya Zimbabwe, ino in Studio 7.
Tichitete nyura atirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndichiti tine urombo vateereri hatikukwanisa kukupai chirongwa chedu semazuva ose. Zvisinei, nhasi takugadzirirai chirongwa chechimbi chimbi. Chirongwa chekutarisa nyaya yenzara iyo yapfunya chisero kuti bwa munyika. Ko chii chirikonzera nzara iyi uye inganzi here yasvika panganzi hapana mukare akamboona? Masangano anoti World Food Program uye Zimvac anoti vanhu vanoda kusvika mamiriyoni masere vakatarisana nenzara inotyisa muZimbabwe. Ukuo bazi re United Nations rinoona nezvevana reUNICEF rakabatana nereZimbabwe National Statistics Agency akaburitsa gwaro rinoratidza kuti vana vanodarika zvikamu makumi manomwe kubva muzana vakatarisana nenzara muZimbabwe uye vana vari kumaruwa vanodarika makumi manomwe nematanhatu kubva muzana havana chekudya. Nzvimbo dzine vana vakatarisana nedambudziko iri dzinosanganisira Mashonaland Central, Manicaland neMatabeleland North. Tichitarisa mamiro ezvinhu aya, Zimbabwe haisati here yasvika pakuti vanhu vakawanda vanogona kufa nenzara kana kuti inganzi famine.
It's not a famine, at least not yet. As I mentioned, the more than 4 million people that WFP is seeking to support are either in crisis or emergency food insecurity. On the so-called IPC scale, and the IPC is a measure of food insecurity, on that scale, crisis and emergency are categories 3 and 4. Category 5 is famine. As I say, we are not there.
Zara iya isati yasvika pekuti vanhu vave kufa vakawanda, asi inogona kusvika ikasagadziriswa.
Mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muWFP kuchamhembe kweAfrica vaGerald Book vanoti nyaya yechikafu ikasagadziriswa nechimbi chimbi vanhu vanogona kuenda kwamufiganebwe. Nyanzvi munyaya dzezvekudya dzinoti kusamira zvakanaka kwekunze uye kutadza kutungamira munyaya dzezvematongerwo enyika ndizvo zvinokonzera kuti vanhu vafe nenzara pasi rose. Vakanzvera magwaro enhoroondo vanoti nzara yekutanga pasi rose yakauraya vanhu vakawanda yakanyorwa munhoroondo yakatanga kuRome muna 441 BC. Dzimwe nyika dzakaita nzara dzakauraya vanhu vakawanda dzinosanganisira North Korea kubva muna 1994 kusvika muna 1998 apo vanhu mamiriyoni matatu vakafa. Kubva muna 1932 kusvika muna 1933 vanhu mamiriyoni gumi vakafa muSoviet Union. Kuchitiwo kuChina panzara inonzi Great Chinese Famine yekubva muna 1959 kusvika 1962 vanhu mamiriyoni makumi mana nevashanu vakafa, zvose izvi zvichikonzerwa nemitemo yehurumende yekutora minda ichibva pasi payo uye mafashamu emvura. MuZimbabwe chiri kupa kuti zvinhu zvinyanye kuita midigari inyaya yekuti upfumi hwenyika haunawo kumira zvakanaka. WFP inombopa vanhu mari yekugaisa chibage, asi mukuru wesangano iri muZimbabwe vaEddie Rowe vanoti vakaregedza kupa vakawanda mari nekuda kwekushayikwa kwemari kubva kuReserve Bank of Zimbabwe. Mamwe masangano amira kupa rubatsiro rwemari anoti Red Cross uye Catholic Agents for Overseas Development. Asi guru kotari zvevashandi nemagariro akanaka evanhu muzvinafundo Paul Mavhima vanoti hurumende ichiri kubatsira vanhu nemari zvikuru mumadhorobha. Mukuru weRed Cross kuchamhembe kweAfrica Dr. Michael Charles vanotiwo vanhu mamiriyoni makumi mana nemashanu vakatarisana nenzara munyika dzekuchamhembe kweAfrica. Vabook vanotendera nawo nemaonero aya vachiti izvi ndizvo zvinoita kuti kuda kubatsira Zimbabwe kuti netsei.
Well, certainly it is the most significant and urgent food crisis in southern Africa at the moment. As you know, drought has become a
Hongu nzara hii iri kukura munyika dzose dzekuchamhembe kweAfrica zvisati zvamboonekwa.
Like the rest of the region.
Hurumende inenge isiri kuzivawo pfumoro ibaya. Mamwe makurukota ehurumende anoti nyika iri mugwara uye hapana munhu anofane nzara. Asi gurukota rezvekurima vaParents Shiri vakati nyika yasarwa nematani zvuru zana chete echibage mudura mayo kwete miriyoni yematani iri kutarisirwa. Gore rapera sangano reWFP rakatiwo Zimbabwe yainge irikundikana kupa vanhu mamiriyoni matatu chikafu sezvayainge yavimbisa kunyangwe hazvo vamavhima vakaramba mashoko aya. Sangano reIntergovernmental Panel on Climate Change rinotiwo nyika dzekuchamhembe kweAfrica dzatarisana nekuchinja kwemamiriro ekunze zvoreva kuti kuri kupisa zvakapetwa kaviri zvichienzaniswa nedzimwe nyika dzepasi rose. Vamavhima vanotiwo Zimbabwe iri kubatsirikana nemupunga wairi kupa vanhu uyo wakabva kunyika yeChina. Varo vanotiwo Zimbabwe haidi chikafu chakarimwa nemishonga kana kuti genetically modified zvopa kuti kutenga chibage kunyika dzakaita seSouth Africa kunetse. Nzara iyi iri kukanganisawo mhuka dzemusango uye zvipfuyo. Mutauriri weZimparks vatina Shefarao vanoti nzou nekuda kwekuti dzinenge dzichishaya chikafu dzinopedzisira dzoenda mumisha yevanhu.
Nekuti hakuna mvura, hakuna chikafu, mhuka dzinopedzisira dzakuenda munogara vanhu. Saka dzinopedzisira pakuita matambudziko akadai. Ende mhuka idzi kana dzapinda munogara vanhu hadzisi kuuraya vanhu chete. Dziri kubva dzavaparadzirawo zvirimwa zvavo zvinoita kuti vanhu vafeme nzara.
Gurukota rinoona nezvemaindustry Dr. Sekai Nzenza vanotiwo hurumende ine urongwa hwekubatsira vanhu vanoshupika nekuona kuti vatengeserwa upfu hwakachipa.
Ndakasangana nevakuru kana kuti marepresentatives eGrain Millers Association nemamwe mamillers. Zvakadaro pakanga painewo vakamirira madepartment eGovernment anoti GMB veFinance neveAgriculture. Takaita musangano uyu tichida kuongorora kuti chii chanetsa kumamillers after government yakati kuchaitwa magrain subsidies. Zvichireva kuti hupfu kana hwanga hwakwira kusvika pa110 mamillers achitaurawo kuti chibage chiri kudhura. 110 per 10 kg imari yakawandisa. Saka government yakati takudzikisa mutengo we 10 kg kuti usvike pa50 vamora kuzostavo pa57 asi ndomadzikiro atinenge tichitarisira segovernment. Saka kubatsirawo mamillers government yakati inopa atiri kuti masubsidies.
Sangano refamine early warning system riri kuyambirawo kuti nzvimbo dzakawanda munyika dzicharamba dzakatarisana nedambudziko rechikafu iri zvichikonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura uye kushayikwa kwezvikwanisiro zvekurimisa. Kare vanasoro jena vaiva rere muhapwa dzemakomo vaiti kana mvura yarambira mudenga vaiita mukwerera. Vamwe vaienda kumakomo ekumatobho kuBulawayo panzvimbo inoyera yenjelele vachibva kumativi mana enyika kunokumbira mvura kuti inaye. Apa vanhu vaibika doro rezviyo voteterera kuna Mwari mlimo musiki kana kuti nyadenga kuti mvura ituruke. Pakauya vasina mabvi neBhaibheri vaye vevhangeri vanoti zvichida nyika yave kusvika kumagumo nekuti zvivi zvanyanya izvo zvopa kuti vakawanda vaziye nenzara. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezvemamiriro ekunze dzinotiwo zviri kuitika zviri kukonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze. Idzi ndidzo dzimwe nyaya dzatinenge tichitarisa kuti chii chapa kuti musoro uteme. Ini ndini Blessing Zulu. Chirongwa chedu chatiri kutarisa mamiriro akaita nyaya dzechikafu matunhu akasiyana siyana. Nasi tiri kutarisa dunhu reMashonaland West iro raizivikanwa zvikuru nekurimwa chibage, fodya uye donje. Asi iko zvino mudunhu iri zvina zvina kumira zvakanaka. Nunurai Jena anotipanya inotevera.
Muma kore akare mwezu unowandira varimi wakawanda ndipo pawanenge varimu minda wajisakurira chibage kunyanya mumashona land west. Asinya yebusa naya shakanaka kwemvura iri kupa kuti vamwe varimi vatange kudyarura vachifunga kuti vangangowana chouviri. Izvi ndizvo zvatakaona zvichiitika pamusha pava Donald Musafare nemudzimai kumakonde avo vairima nemombe pakasvika Studio 7. Vamusafare vanoti hameno chibage chavari kudyarura ichi chikasvika.
Tarisiro chaiyo noti dzimwe mbeu iko zvino zvidhara January akutopera hatina fungiro kuti dzinogona kusvika ya plus kana kuti minus pamwe dzinogona kusvika kana kuti dzinogona kutadza kusvika dzatikatangidzira kudyara dzakatova nezuva ndizvo dzidzi dzamukona idzi dzatumbuka ma11
vatiwo chibage chavanga vakakohwa gore rapera chakapera zvekuti vave kutofunga zvekutengesa mombe kuti vatenge zvekudya.
Kana zvadai fanika izvovo vamwe tanga takasungira kuti bage togore rakapera ndinoti atongodaiwo kungoshandisa nokuzongopindawo mumatanga edu imomo kuti akutongotengeswa zvipfuwo kuti kunotenga chikafu.
Nhamo yenzara iyi yakatarisanawo naamai Chenai Mukuruva vanogara munzvimbo inonzi Tezvara kuMhangura.
Timasaga tanga tiri mumba asi pari zvino manje taa kutoverengera kuti nzara iya yaita sei yapinda sato zvingodaro kuti pawanoka bhagedhi kana usina tena mutsvaga upfumi unodarodaro tisingaziwo chaakuteera chimvura yakateedza tingatiwo tingararamibva kudisi pakudya chete chete gorinai chataitofungidzira kuti ndichatatanga kutopindawo chibage ichocho ndochakatwa zvokuti haa kamwe kari kutumbuka kakadai chimwe chadai saka unyatsoona kuti hapana upenyu hwakanyatsotitara.
Vamwe vagari vekumola nesiyakobvu mudunhu rekariba vave kurarama nekudya midzi yemuti unozivikanwa nekuti mufanchimuka sezvo chikafu chaita chishoma. Vari kumaruva vasi ivo voga vakatarisana nenzara sezvo mumadhorobha akaita sekariba Chinoi nekaroi vakawanda vari kudya nhoko dzezvironda nekudhura koita mitengo yezvekudya. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vakazivisa kuti mutengo wehupfu waizodzika sezvo hurumende yaizobatsira makambani anotengesa chibage. Asi mumwe mugari wemuchinhoi vaIsraeri Nyanduru vanoti zvekudzikisa mutengo ndezvemumapepa sezvo hupfu hwakatobva hwatanga kushayika muzvitoro. VaNyandoro vanoti vezvematongerwo enyika havawanzoita zvavanotaura.
Hongu mutungamiri wenyika purezidendi vaMnangagwa akataura kuti zvitadzikisa asi chaakunyanya kutitikakachamadzei ndechekuti vanotengesa kana kuti vatengerwa panenge pane gakava zvekuti upfu hwacho hwai short supply.
Asi imwe nhengo yebato rezanupf vaTobias Goredema vanoti vemuzvitoro ndivo vari kuita zveukoronyera.
Apa kudhura apapa hatingambodhura nezvezvinderi kuti ivonyesa zvinhu asi kune makoronyera awo ari kuwanzwa wacho anoti achitora zvinhu zvipfuwo inetipurise vounda kwavo kublack market vakutanga kuzvisimisa nepurise.
VaGoredema vanoti mutungamiri wenyika haana mhosva mukukwidzwa kwezvinhu muzvitoro.
Aiwa zvekukwira zvagara zvese mastori munhu anotiwa zvaanti zvabva asi pambapenyu mamungambonziwa haa pambapenyu nhasi musalasaga aita hazvingambotikwa itingapinza baba vedu pamusoro pazviri papoti haa baba vane purogiremu.
Imwe shirikadzi amai paida moyo nyoka vanoti vave kutorarama nemaricho kuti vakwanise kutenga zvekudya zvevana nevazukuru vavo.
Upfu kuti uwane unenge watosunga pamwe pachona ndinegara nevana havashandi simataurira twitter apa kuti vana havashandi wati uyu waita kamaricho tibatanidza tobatanidza totenga ka 10 kg tobva taibva ipapo shuga chaichai kuti uiwane. Ini ndinongozobvisira ndati inini kana shuga yacho handimwe tea but shuga mumba mune musina unongovarira kuwana sauti nekuwana upfu iwoyo but upfu wachona ndokudya pazuva kawani wani wachona hauguti.
Kanzura wewadhi 4 muchinhoi vaBrighton Misha vanoti wadhi yavo yakazara vakwegura vanoda kuyamurwa nezvekudya asi hapana chavari kupiwa.
Panyaya yechikafu muwadhi medu muwadhi 4 munyan section umu mune nzara because it's a world location. Mane mnagogwa nasekuru vaisagona kuzvishandira vamwe havana kunge vakabereka vamwe vana vacho vakaberekwa vakadzidza mabasa hapana vakangogara navo pamba so mune nzara yandiri kuona kuti dai nyika yaiona zvekuita machembera bati wamune zara murokesheno asi kwa tinozwa kunonyaya kupiwa kuma rural saka choshamisa ndei kuti chembere mwebheni chembere kurural zvakafanana dai yaita inform vamapira vanoita kuma reserve vapa machembe yango town yezita
kudhura kwehupfu kwave kumanikidza vamwe mumadhorobha kuti vatenge hupfu mumigwagwa unokwana zuva rimwe chete unozivikanwa nekuti tutsaona mamwe masangano ari kubatsira hurumende kupa rubatsiro kumashonal and west anosanganisira WFP ne Red Cross mukuru webazi rezvemagariro evanhu kumashonal and west Mai Agnes Mutoo vanoti hurumende inenge yave kuparuya muro rwezvekudya mumadhorobha vachiti vanhu vanosvika zviuru mazana matatu pavanhu vanodarika miriyoni imwe chete vari mudunhu remashonal and west vanoda rubatsiro vanoti nzvimbo dzinoda rubatsiro nechimbi chimbi dzinoti Kariba Urungwe Makonde nezvimba ndiyo ane vanhu vakawanda vari kudaruya muro rwezvekudya nekukurumidza ndakamira Studio 7 muchinoi kumashonal and west ndini Nunura Ijena
vateereri musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zvestudio 7 pamasaisai anoti 909 am 6175 ne 9825 kilohertz manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 am 4930 13860 ne 15460 kilohertz pashortwave pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne 15460 kilohertz pashortwave muchikamu chatiri kutarisa mamiriro akaita nyaya dzechikafu munyika studio 7 inopinda mudunhu remasvingo uko Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera
vamwe vagari munzvimbo dzakaita sekune mamwa chikarudzo gutu dzichiita zvaka nemwenezi vanoti dzara yakakonzerwa nekusanaya zvakanaka gore rino nerapera vahenry makusha vemunani rekwachikutuva kune mamwa vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munharaunda mavo
muward 7 nzara yavapfunya chisero vanhu havana kukohwa zvakanaka gore rapera saka iko zvino vanhu vari kutongo vanga vachirarama nemamengo nemazhanje zvino mazhanje anga asina kuberekawo zvakanaka saka mengo dzakutokuva isu hatina kumboona kana madhona gore rese kumbiro chedu ndechekuti dai kuchiwanikwawo madhona anogona kuuyawo kuzobatsira vanhu nekuti nzara yapfunya chisero umwe munhu achatokwanisikana kudya sadza pazuva
vanhu vakawanda vakataura nestudio 7 vanoti nzara iyi iri kuwedzerwa nekuoma kweupenyu sezvo mitengo yezvekudya muzvitoro iri kukwira zuva nezuva kunyange hazvo munyika musina mabasa kana mari icho havo aimboraramisa vamwe bhagidhi rechibage munzvimbo dzakaita sekwagutu kune mamwa zaka nekwachivi riri kuita zana remadhora emunyika apo marita maviri ebhotoro remafuta ekubikisa richiita madhora makumi matanhatu makirogiramu maviri eshuga achiitawo madhora makumi mana makirogiramu maviri emunyu achiita madhora makumi maviri emadhora emuzimbabwe valoid mufudze vekuchisheche kwagutu vanoti nzara nenhamo zvavasungambira dzakondo uye vapedza kutengesa zvipfuwo kuti vararame
dambudziko guru rati kusangana naro inyaya yenzara sezvo tese tichiziva kuti gore rapera vanhu havana kunge vanatsa kukohwa zvakakwana nekuda kwemvura zhinji yakanaya yecyclone idai vanhu vari kusangana zvine matambudziko ekukwira kwemitengo yezvinhu muzvitoro vabereki vapedza zvipfuwo zvavo nemudziyo yakasiyana-siyana vachitengesa kuita kuti vawane mari yekutenga chikafu vapedza zvipfuwo zvakaita sembudzi makwai huku nemombe vachitengesazve kuti vawane mari yekutenga mbeu mari yekutenga fertilizer nemari yekutenga zvakasiyana-siyana zvekushandisa nekutengesawo futi zvipfuwo kuti vawane mari yekuendesa vana kuzvikoro
mudhorobha zvinhu gore rino hazvinawo kumira zvakanaka sezvo vanhu vasina chekubata izvi zvapa kuti kekutanga munhoroondo yavo veWFP vatange kupa vanhu chikafu mumaguta amai Sofia Gumbo vanogara mumusha werunyararo West vanotsanangura mamiriro akaita zvinhu
nzara yavamo nokuti dhiraut kana yasvika uko kumamusha zvinoafekta nesuwo kunoko mukatoona izvozvi kana upfu chaihwo chaihwo huri kunetsa upfu hwakabudanga namaokeyumo vanhu vari kumira kiu yeupfu yekuti vava neupfu hwakachipa hunenge uri kuma60-70 dollars ukangoushayiwa ipapo wakutoenda kublack market ya $200 samuona kuti zvinhu zvakunetsa kuti vanhu vagare vakaguta kana nzara vanhu vakutorova 001 kuti masikati vanonoswera nenzara makuseni anongorovawo tiyoyo ndo yaakuswera unayo ozosangana nesadza ka1 manheru noda kwekuti maprices acho ezvikafu akwira kunyange nyama yakuita $80 kg saka pakangooma zvapo
vamwe vagari vemudunhu remasvingo vakaita savadeson gonese vemurani nekwamakonese kwagutu vanoti kunyange hazvo hurumende iri kuedza kuvabatsira nechikafu kubudikidza nebazi rezvemagariro evanhu chikafu ichi hachisi kukwana nekuti chishoma apawo masangano akazvimirira oga akaita seWFP haasi kubatsira matunhu ose mumasvingo izvo zviri kusiya vamwe vari panyanga dzamushore hurumende iri kupa saga rimwe chete re50 kg rechibage pamhuri iro riri kunzi harikwani sezvo vagari vachiti mimwe medzi havapiwi kune dzimwe nzvimbo dzavari kubatsira veWFP vanopa makirogiramu 10 echibage kana ufu pamunhu wega wega mumhuri uye bhotoro remafuta nenyemba pamwe nemunyu izvo zvinonzi zviri nani asi havasi kupa munzvimbo dzose mudunhu remasvingo mudziti mukuru wedunhu remasvingo vafungaimbetsa vanoti vanhu vanosvika miriyoni imwe chete vanoda rubatsiro kusvika kumwedzi wakubvumbi
ya muno mumasvingo we are expecting roughly about 1 million people vachada rubatsiro rwechikafu peak period. Peak period yedu inotanga muno muna January kusvika muna April wekore rino.
Nzara iyi mudunhu remasvingo iri kuurayawo zvipfuwo zvakawanda kusanganisira mombe nemadhongi. Vakuru mubazi rinoona nezvekuchengetedza nekurapa kwezvipfuwo vanoti mombe dzinodarika zviuru 10 dzakafa mudunhu remasvingo kunyanya kumwenezi nechiredzi. Madhongi anopfuura chiuru akafawo mudunhu iri. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, Dini Godfrey Mutimba.
Chirongwa chedu chatiri kutarisa mamiriro akaita nyaya dzechikafu tiri kumanikaland uko kwakaitika chisionekwe mudzi webwe apo mafashamu emvura akauraya vanhu nekuparadza misha nezvirimwa mutoriri wenhau Loida Moyo anotipa nyaya inotevera
gore rapera kutanga muna kurume dunhu remanikaland pamwe nemamwe matunhu kumozambiki nemalawi akawirwa nedambudziko redutu mupengo remhepo nemafashamo emvura kana kuti cyclone idai dutu mupengo iri rakauraya mazana evanhu uye vamwe vakayeredzwa nemvura kana kufushirwa nematombo zvekuti nanhasi mitumbi yavo haina kuwanikwa vamwe vakakuvara vamwe vakaparadzirwa dzimba zvipfuyo uye zvirimwa nzvimbo dzakasangana nedambudziko iri kunyanya dzinoti chipinge chimanimani bwera bhikita mutare gutu nechiredzi ko pane chachinja here mumamiriro akaita zvinhu mudunhu iri amai Virginia Gwiza mugari uri kwamutsvangwa kuchimanimani avo vakawirwawo netsaona yecyclone idai vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka uye vave kunonga svosve nemuromo
isusu tinotengeserwa nevatengesi anonge achitengesa magwere anonge ainawo 150 wazogona hake pamwe munoti 130 rand anonge achida ari marandi iwowavo saka umwe pashuga shuga tirikutengeserwa nema 35 umwe wozongotiwo 29 asi ashoma so far izvozvi zvimafuta ari pa55
amai Lilian Mugano vekuchimanimani avo vanorarama nekutengesa michero vanoti pavanoenda kwamutare kunotengesa zvinhu zvavo vanobva vatenga zvekudya nekuti kwavanogara mitengo inoramba ichingoita chamuramba mhuru
mamiriro akaita nzara ndokuti zvechikafu hakuna mari dzekuti titenge dzacho mari dzacho hatidzioni ndosake muchizoona tichizoti tikauya zvedu kumusika kutotengesa kuti tona kuraramisa mhuri yedu kutobva tatenga kunoku nokuda kuti kumusha kwacho hatizvitsimudzi zviri kudhura zviri kudhura zvakanyanya saka nokuti ndingakutaurirai hangu purize kuti zviri papurize yakati handinyatsoziva mapurize ngokuti mapurize eko anongochinja zuva rega
mumwe mugari wekuchimanimani vaenergy chiri pasi vanoti chikafu chiri kunetsa kuwana sezvo vasina kukohwa zvakakwana uye kuwana rubatsiro kubva kune masangano ari kugovera chikafu mutoro
zvainzanhatambireka zvaisitobuda nemazvo vanhu vachitofane nzara zvinhu zvakangochengetwa muuya wavo zvaingobuda zvishoma pavanodira but vanhu vanotoona kuti vanhu vanenge vachitofamba vachitsvaga chibage chichi vanhu vasiri kutoona kudya kwakakwana nenyaya yehuri unenge uchiitika ikoko Saka zvinozvo zvichitoda kuti pange pane vanhu vanonga vachitomanejana kana kuuya wega kutopa vanhu vacho.
Hurumende inoti Cyclone Idai yakakanganisa magariro emhuri dzinosvika zviuru mazana maviri nemakumanomwe nekuparadzira dzimba mhuri dzinodarika zviuru makumi mashanu, zvikoro zvinosvika zviuru zana nemakumi mana pamwe nemazambuko munzvimbo dzakawanda. Vachitaura pane mumwe musangano mavhiki mashoma apfuura, Mambo Musha vanoti kunyange yazvo hurumende iri kuedza nepainogona napo kubatsira huwandu hwevanhu vari kuda chokudya huri kuramba huchiwedzera zuva nezuva.
Hurumende hongu iri kumira mira chaizvo zvakasimba, asi nzara iriko. Inoda kuti hurumende ingoramba ichiwedzera, nekuti vambenge vachibatsirwa vanga vaine nhamba yanga ichizikanwa nehurumende. Asi izvo nezvaita denga iri takutongoti chidunhu rese rofarira kuti ringe richitariswa rirangarirwe.
Vamwe vanhu vakaparadzirwa dzimba vachiri kugara mumatende sezvo hurumende yange ichitsvaga pekuti vaende kunogara. Mutevedzeri weGurugota rezvematunhu amai Marin Chombo vanoti hurumende yakawanira vanhu ava nzvimbo yekugara.
Pane ma 600 square meters nema 900 square meters. What impressed me most was that panzvimbo yakapegwa iyoyo pane vamwe vanga vatoripo kare 150 residents. They were also incorporated into that scheme. Ndakabva ipapo ndikaenda kunoona vanhu vandakitwa relocated vacho and takataura and we discussed and vakanditaurirawo zvichemo zvavo zvekuti vari kushuvira kuti kudai vangawana mabasa kana kuoniswa chekubata pavanoitwa relocated, uye vanga vachichema chema kuva vachida kugara panonzi paGreen Mountain. Asi matesti ari kuitwa ari kuratidza kuti pangagona kuita problem yemvura kana vanhu vakaitwa resettled paarea iyoyo.
Nzara yegore rino yatekesherawo muguta reMutare sematauriro emumwe kanzura vaSimon Mapovire vebato reMDC.
Asipatuka zokuti munhu wese unofanira kubatsirwa, kungava kuruzevha, kungava mutaundi, because malocations ese edu atinogara tinozviziva kuti vanhu vanogara imomo havasi kuenda kubasa. Vanogara vanhu vachembera, kunogara vanhu vakasiyana siyana. Munozviziva imi kuti government, central government basa rofanira kuita. Ndiri kuti central government inofanira kudistributa chikafu through social welfare. Social welfare zopa vanhu, asi ichipa vanhu kudaro haifaniri kutarisa nenyaya dzezvematongerwo enyika. Munhu wese munogara womuzimbabwe, munhu wese mugari womunzvimbo iyeye anogara, zvematongerwo enyika zvinouya asi dumbu riri pamberi.
Mumwe mugari wemamutare amaili narusinga vanoita basa rekutengesa zvakasiyana siyana vanoti vakaomerwa neupenyu sezvo zvekudya zviri kunetsa kuwana nekuda kwemitengo.
Kana tisikwari kwanisa kuwagona zve because school fees yacho iri kudhura tinoionepi. Ndikada kuti ndiye ndiite mutsika panapa hapana chandodini chandewaona kuti ndizodzokera futi ndinohodha handichatogoni ndatogara pasi. Zvinhu zviri kudhura munyika ino yeZimbabwe hatizivi kuti ndii.
My patients Chingwena vanogara mamutare vachiitawo zvekutengesa airtime, avo vanoti vave kutonamatira kuti mvura irambe ichinaya kuti vawane chekubata.
Nzara iri kwetu totambudzika totoshaya zvekuita because wakatipa wacho hune wakawandiwa nevanhu hunowanikwa hwacho hune huchidhura saka vanhu vari kushupika. Totodemba kuti dai mvura yanaya takwanisa kutowana zvomunde.
Kurukota rinoona nezvedunhu reManicaland Dr. Ellen Gwaradzimba vanoti dunhu ravo rinoda rubatsiro sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 mamutare ndini Leda Moyo.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinokutendai mose vateereri vedu makwanisa kuteerera chirongwa chedu chatanga takaronga nechimbi chimbi. Ini ndini Blessing Zulum.
Siya
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.
Soko izikati senda baku VOA.